Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhu 16 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwayo kuita Kongresi yechimbi chimbi muna zvita. Paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu, mumwe wacho ari mudzimai. Vamwewo vachiti vaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chovhiringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaEmmerson Mnangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Kongresi yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Kongresi yechimbi chimbi, uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato rezanu PF vaIgnatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40, uye vave makara asoonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi, vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014, iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMnangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMnangagwa vanoti Kongresi iyi inofanira kungozeya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMnangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJoram Gumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection omuna 2018 anenge ari His Excellency President RG Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregista kwavanhu mazuva ano, zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti haiwa handei kuspecial congress
Asi pakaite chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe imwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato iwo akatosarudzwa kare nebato muna 2014.
Hapana nechikonzero chiripo zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yanda kutaura iri pasi apa yekuti toda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita AFM saka tati hatisarudzi tiri kungoita AFM.
Tiri kunzwa vamwe watiri kutaura navo kumatunhuku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai. Midlands province haina kutaura nezvazvo.
Inyaya yakataurwa kare, iresolution inobva nokumadzimai. Vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment. Saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo.
Saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri.
Politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident. Kana vakada kuchinja vanochinja.
Nengo yeprovincial coordinating committee Midlands vajora mugumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo sachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato.
Zvatakakurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership yeunderstand nyaya yeBVR takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna December. Zvikonzero zviri zvekuti chekutanga tuda kuita reaffirm candidate chayava mugabe kuti ndo vachamirira zanu PF come 2018 harmonized election. Izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera mugabe zvine mutsindo bhora ratipinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora ndo pakatanga kutsoropodzwa kwava mugabe navana tsenengamu zvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eyouth league. Tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzana mutsvangwa vana matema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvichienda zvakadaro. Pakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Munangagwa. Instead yekuti president vafokase nenyaya dzeservice delivery nedzimwe kune vanga vari kuti sava time to take over. Tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party. Asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kuparty yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa muparty nenyaya yekutuka baba namai mugabe. Zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paya kuti vaitumwa nemutevedzeri wabva mugabe vamunangagwa. Saka all this discord yamuparty ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo mugabe masikati manheru achironga kuvatopla.
Tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amamusiri kufara nawo ndeapa.
Yes, takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalized. From now onwards achataura slogan iyoyo ndaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani oti paumbowo hwacho.
Sachigaro vevechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno vachitaura vari parunare kwamutare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezano PF ikaramba iri panyanga. Mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rweZimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvatiri kunyuyita nazvo sevana veZimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana kwatiri kuita sezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi. Nyika iri kutsva, vanhu vatambura zvakanyanya. Saka tiri vanhu vari kutendera vachitaura nevanhu tine zvinhu zvakawanda zvakatiudza vanhu kana zvavakanyuyita nokuda kwazvo. Saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference yekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa nehurumende yeZANU-PF iri kutonga. Vatadza kutonga uye vatadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yava mugade ndeye yati zvinhu zvisiri pazviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndoo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU-PF yava mugabe yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinayo izvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura tichiudza vana vezvangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandiro ezvakaita ungatoshaya kuti utange unongedze chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza zvino ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy yedu in terms of money, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunti haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboipi. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu hwevanhu vari kunyoresa huri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara huri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana siyana ari kuongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro avo euchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye neuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwa mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections, democracy and governance vaButler Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Munhu ari kuenda kuchipatara anosvika ovhunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodza mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuvabudisa mapepa aya. VeZeki vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvichireva kuti munhu achatendegwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT varivo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore moyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially mi vechidiki, nduku wai chaizvo kuti nyadzi proof of residence wokushungurudzai. Asi ndikokumbirai kuti hazvinetsi, endai munoregister mutore maafidavit kuzeki. Ndiwa wachakubatsirai kuti mubatsike nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezeke vatambire zvinhu zvakasiyana siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje; Central, East, North neWest; kuMashingo, Chiredzi East, West, South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matabeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matabeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab ashoropodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakauraisa vanhu vanosvika 215 muguta guru reSomalia reMogadish. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chipatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ate kurwisa kwakadai kune huipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKezi vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano eElections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Mangudla anotipanya iye.
Come on, we can all use it! Vachitaura apo vaiparura chirongwa ichi pachigwanyika kuchitungwidza nemusi wemugovera, mukuru weElections Resource Center vataunda Chimini vakati vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration icho chiri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission. VaChimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota, vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota.
Chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibuditsa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyoresa vavhote, chii chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamawana zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo. Saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kushishidzirwa. VaMachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera.
Saka tiri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chauchapiwa chiyachiya ndiyo here usati wabuda muregistration center.
Vakatiwo sangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara. Vakati Zim Rights chamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave nehumbowo.
Tinoda humbowo hwekuti sabhuku abhadharisa mari. Humbowoyo hunowanikwa nematrixa takatovataurira kudhara.
Elvis Tatenda uyo akatonyorisa kuvhota akati chirongwa cheERC neZim Rights chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaMorgan Komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose. Vaimbi vane mukurumbira Soldier Love, Gasp Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri. Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. Vamashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chekurumu bato ravo, pakasara vanhu vaviri vanoti munyori wegweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr Kainos Chimombe, mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiri wesangano ravo.
Pakati chitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutedzwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira. Saka tinoona mutarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr Tapiwa Mashakada.
Ko vakasarudzwa vese ava munovashorei?
Vanhu wacho wose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yavamashakada chete. Vachipedza ari kunetsana nevanhu vekugweru nekuda kutenga maketeni anodhura. Zvino haasati atombogara kugweru asi akuda kuuya kuzotungamira Harare. Dr Kainos Chimombe, munhoroondo yeguta reHarare tinoziwa uye tine humbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari. Makesi waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelepa.
Precious Shumba ndo mukuru weHarare Residents Trust vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abatawo nyanzvi munyaya dzemitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zviri kuitwa pamutemo, asi mutemo wacho weUrban Councils Act unofanira kuti unge wa unofanira kuenzaniswa neconstitution, nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kumalocal authorities. Saka malocal authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kune inonzi local government board, ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neUrban Councils Act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vachiapply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, ine zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsokuteedzerwa zvakanaka, nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatwa chienderana nebato rematumbiro enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo, uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitariswa kuti munhu ari webato ripi.
Vakudza ekadzere nyanzvi munyaya dzekutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri hweDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Mike Rukariati anotipa nyaya iye.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezPC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Bulawayo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Parizvino Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, point imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza, tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo asara. Asi murairidzi wemadamburo Tondera Indiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatizivi zvinoitika kumberi, tiri mumaoko kwaMwari. Semakore ese sezvatinongoita, ticharamba tichingorwa kusvika kwegumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndecheCapes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Rovers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamena Chris Gande nantungamili Nkomo.